ZDC. Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 17 Zvita 2021. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vaimbova mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vanoramba mashoko ekuti vakashandisa zvisiri pamutemo mari yesangano iri. Bato reMDC Alliance rinoti riri kuita umwe zvemusangano padande mutande nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvipewo pfungwa dzavo pamitemo inovabata kana kuti diaspora policy. Hurumende inokurudzira veruzhinji kuti vashandise mishonga inorwisa utachiona hwakasiyana-siyana nenzira yavanenge vanyorerwa nana chiremba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zveutano uye vaimbotungamira chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vanoti havasi kufara nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda reCOVID-19 vachiti hurumende inofanirwa kushanda nesimba kuti vanhu vazhinji vabaiwe nhomba nekukurumidza. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Vabatwa neutachiona hweCOVID-19 vakatarisana nemhando yeOmicron mumavhiki adarika aya, mazuva adarika. Zvinotoradza kuti mafigiri iwayo akatokura kudarika mafigiri akasimbovapo nedzimwe mhando akaita sana Delta variant vaya. Saka chinokurumidza kupararira chirwere ichi, utachiona hunokurumidza kupararira.
Kuongororo dziri kuitwa dziri kuti kudii panyaya yekurwarisa apa? Nekuti tiri kuonaka kuti pakauya Delta variant vanhu vakawanda vakarasirwa neupenyu.
Tiri kuonekwa ndechekuti hahunyanyi kurwarisa sezvaiita dzimwe mhando dzakaita sana Delta variant. Vanhu vanorwaravo hongu vachiita sevane flu yakadzama, asi vashoma vangasvika pakurwarisa zvikuru kana kuti kunzi vanoda kuti vapinde muchipatara kana kuzarirwa kana kufemereka kana kutonzi vashaika vaorasikirwa noupenyu nokuda kweutachiona hweCOVID-19 hweOmicron variant ihwohwo.
Senyanzvi munyaya dzezveutano ndeipi yambiro yamuri kupawo vanhu?
Chatiri kuda kungoreva ndechekuti vanhu ngavasavarayirwa, nokuti chinhu chiri kunyanya kuparira vanhu ndechekuti vanhu vari kuvarayirwa pane zvinhu zviya zvagara zvichikurudzirwa nehurumende kudarikidza nebazi rezveutano uyewo anova maguidelines anopuwa neWHO, World Health Organization, zviya zvokunzi vanhu vanofanira kuti varambe vachipfeka mamaski pose munhu paunobva pamba pako uchiti waakufamba mugurumandira ravanhu, pangavapo kuti wandosvika kubata mutsetse wokuti ukwire kombi kana bhazi kana kuti uri kupinda mutaundi uri kuenda pamusika patownship pakaunganiwa pamisangano, pese ipapa vanhu vari kukurudzirwa kunzi pfekai mamaski. Maski yakavhara muromo nemhino, uye isiri maski yekuti yagara iri kungodzokororwa, isiri yatoti macloth mask yekuti unokwanisa kuti kana wanga waipfeka woiwacha kuti ugoipfeka zvakare. Mamwe ayatonzi masejikawo maski ndeyekungopfeka zuva iroro panguva iyoyo wobvisa wotsvaka imwe. Saka zvinhu izvozvo ndo zviri kuita kuti vanhu vanovarayirwa vorega kuzvitevedzera nenzira yazvo.
Ndezvipi zvimwe zvamuri kukurudzira zvamungade kuyeuchidza vanhu?
Kugeza maoko kwavanenge vachifanira kuita nemvura nesipo kana kusanitaiza maoko avo pose pazvakafanira nepazvinogonera. Unoona kuti vanhu vari kuvarayirwa vachizviregerera, saka pakupedzisira vanokurumidza kubatira utachiona ihwohwu hweOmicron hweCOVID-19 uhwo. Saka ndoza kama figira chila za utaku kukwira steric. Chimwe ocha kuita utumafigira one kwa chikwira wanwane chenjezo. Iyo ya kuti muna haka kurumiza kubatu kwa utile kaini bono tariswa kudai COVID. Omanya saka wanwaku testi wa ono uandu wakati wandei. Kunzimbo zinenge zichitarisi kwa utiwa testi kuma kliniki kuzupatara. Nyangwe nekuma private hospital. Nema clinic.
Nyanji mwinezwe utano uye vaembo tungamira chipatara chechitumbuiza Dr. Enoch Maida variparu nare kuarare na Blessing Zulu we Studio 7. Vaembo vamtungamiri we Zimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vapita mtasa vanoramba mashoko ekuti vakashandisa zvisiri pamtemo mari yesangano iri. Vamtasa vangu vachipindura mashoko akanyura pa Twitter ne mutauriri wemutungamiri wenyika va George Charamba vachiti vamtasa vakashandisa mari ye ZCTU nenzira isina kunaka vachiti zvakare vamtasa vachasungwa munguva pfupi iri kutevera. Vachitaura na Blessing Zulu we Studio 7 vamtasa varamba nyaya iyi vachiti zvose zvavakaita zviri pachena.
Hapana chitsva pakumbunyikidza kwavanoita hurumende inombunyikidza vose vanovaudza chokwadi chekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka vashandi vari kunyunyuta. Takazvinzwa isu na George Charamba mutauri mukuru wemuofisi ya president vachiti vachada kutimbunyikidza vanoda kumbotisa mumatorongo.
Vakataura mashoko aya rini?
Vakazvitaura izvo vachipembera kuti handisiri mutungamiri weZCTU. Hatisatambozviona kuti hurumende inopembera kuti ninge abva papinda ningi. Takatanga kuzoonawo ipapo. Asi vanga vachitaura pachena vachiti vane nyunyuto neni nekuti ndaimira nezvido zvevashandi. Saka izvi zvavari kuita izvi kuenderera mberi nekutsvaka kutimbunyikidza. Vanoda kuti vamiriri vashandi vatyiswe vasazombotaure chimwe chinhu. Asi pari zvino zvamhanyiswa nenyaya yekuti ndakanga ndakasarudzwa kuti ndikwikwidze pabato reCrisis in Zimbabwe Coalition pamutungamiriri webato Osa Chigaro chairperson. Saka vanga vachimhanya kumhanya kuzaki kuti pamwe wanga ndivharira nditadze kuendako. Ndanzwa kuti vanga vachinditsvaka-tsvaka vachida kundimbunyikidza ndiri kumutambo iwoyo. Asi havana kundiona zvavo ndiriko. Saka ndozvavamhanyirira chete kuti vatsvake kundimbunyikidza vandivharire ndisaende kumutambo. Kana kuti vandisvibise pari kusarudzwa vanhu ndinge ndakasviba. Saka ndosaka maona vamhanyisa kwese kumaredhiyo, kumaterevhizheni nekumanyuzipepa awe hurumende vasingambondibvunza kana kunzwa kuti ndakamira sei.
Ko panyaya yezvivakwa zviri kunzi zvakatengwa asi mari dzacho dzisingafambiswe zvakanaka.
Panyaya yavanotaura yekutengwa kwemapropati zvinhu zvakaitwa nemunhu wese mugeneral council wedu mudare rese rikaapprova kuti ngatitenge mapropati edu tinofara nawo nokuti anotipa mukoho wakanaka. Takatarisira investment yefuture. Uyezve handizirini nandiri president nguva iyo kwankuna George Kiwani ndandisingagari mumacommittee anoita zveinvestment kwankuna Madam Swela ndovanga vari vice president vaichaya committee iyoyo. Asi tese takawirirana segeneral council kuti ngatitengei mapropati wayo ende akatinakira zvekuti varipo izvozvi vakamashandisa vanowana mari dzakanaka. Pari zvino titori nevanhu vanoda kumashandisa vari kutoti offer $3,000 pamwedzi.
Kuti vaite sei?
Kuti varende mapropati iwayo. Hainganzi property yakaipa yakadaro. Tine muono wezvimberi nekuti mainvestment properties etakatenga munzvimbo dzatinoziva kuti dzichabudirira zvakanaka. Saka hakuna sendere ZCTU yakabiwa. Vari kuedza chete kuda kutivharira mikana kune maunion anotibatsira ekunze kuti zvinzi muZCTU mune huori so that hatichapuhwe rubatsiro rwatinosiwana rwemaactivities. Nokuti vanoziva kuti nekuoma kwakaita economy kana tavharirwa hatichinazve pekutangira. Saka vanoda kuuraya musangano wevashandi.
Vaimbova mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vari parunhare na Blessing Zulu we Studio 7. Tina kukwanisa kubata vacharamba kuti tinzwe zvavanofunga pamusoro pemhinduro yavamtasa kune zvavanyora. Guru Hurumende inoti veruzhinji vanofanirwa kushandisa mishonga inorwisa utachiona hwakasiyana siyana yavanenge vanyorerwa nana chiremba kwete kungoshandisa mishonga iyi nenzira dzisina kutenderwa nenyanzvi dzeutano sezvo dambudziko reantimicrobial resistance rakurisa munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekuparurwa kwemizinda inogadzirwa nekuvhenekwa mishonga wakavandudzwa pasi pechirongwa cheantimicrobial resistance AMRA paHarare Hospital, mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Chamunorwa Mangwiro vati dambudziko rekusashanda zvakanaka kwemishonga yemaantibiotics munyika riri kukura uye vanhu vese vanofanirwa kushanda pamwe chete kurwisa dambudziko iri. Vamangwiro vati kuvandudzwa kwelaboratory iyi pamwe nekutengwa kwemishina mitsva ichashandiswa mukuongorora zvirwere pamwe neutachiona hwakasiyana siyana kuchabatsira nyika kuti igone kuongorora zvirwere neutachiona. Mishina yakatengwa nerubatsiro rwemari yakabva kumuzinda weSweden, Netherlands neUK. Vamangwiro vakurudzira veruzhinji kuti vashandise mishonga yavanenge vanyorerwa nenyanzvi mune zveutano.
We must all be on the lookout for false items that might get into the country. Either they are of low quality or very small doses that are supposed to be there. So we want to continue encouraging that we use formal markets and ways of purchasing and procuring drugs. We do not want drugs that come out of a pocket and then someone starts treating them.
Chese tinofanirwa kugara takangwarira kuona kuti hakuna mishonga inopinda munyika isiri iyo. Tiri kukurudzira munhu wese kuti mutenge mishonga kunzvimbo dzinotengeserwa mishonga kwete mumikoto.
Nyanzvi mune zveutano dzinoti zvimwe zvinoita kuti mishonga yemaantibiotics itadze kushanda inyaya yekuti vanhu vanongomwa mishonga iyi pavadira vasina kudzwa nenyanzvi mune zveutano kushandisa mishonga yewogumira panzira pamwe nekutenga mishonga yemumikoto imwe yacho inenge isiri yechokwadi. Nyanzvi yezveutano vari mudzidzisi wezvidzidzo zveutano Professor Lovemore Gwanzura vati kutadza kushanda kwemishonga yemaantibiotics idambudziko guru. Vagwanzura vati izvi zviri kukonzerwa nekushandiswa kwemishonga iyi nenzira dzisina kufanira. Vagwanzura vati dambudziko iri rikaenderera mberi kuchapedzisira kushaikwa mishonga yekushandisa kurapa zvirwere.
AMR chinhu chinotodoti imhoni yakuzopinda munyika muno. Because maantibiotics atinomboshandisa mazhinji acha nyasoshanda ndeyekuti vanhu vano vanga vachingotenga kana mumusika kana mumabhazi vamwe vanoenda kumafarmacies vachingopiwa and vasingazopedzisa mishonga yavo because havana kuitwa prescribed, havana kupiwa nachiremba. So pane problem pane katreti kamuka kekuti tichashaya mishonga yekurapa infectious diseases.
Vagwanzura vatiwo vanofara kuti bazi rezveutano riri kukoshesa dambudziko iri vakatiwo zvakakosha kuti hurumende iise homwe inoshandiswa pakuedza kuderedza dambudziko ratarisana nenyika iri.
AMR yatove part of ministry activities. Totokurudzisa kuona minister achiuya achitaura kuti hongu tabvuma kuti AMR is a problem. Hongu pabhajeti inofanirwa ichiramba ichikwira. Iye zvinezvi tine madonors ari kutibatsira but inofanira kuti yazopinda mumainstream yebhajeti.
Nyanzvi mune zveutano vachishanda paHarare Hospital Dr. Hope Womungani vati kuvandudzwa kwelaboratory uku nemishina mitsva zvichabatsira mukubatwa kwezvirwere nenguva diki.
Lebo ichatibatsira mukubatwa kwezvirwere kwezvirwere zvinokonzereswa nezvinhu zvakasiyana siyana. Saka zvakasiyana izvozvo zvinogona kubatwa chanyanyo improve ndechekuti tinobatwa nenguva diki kare zvaitora nguva yakareba kuti kuzodzidza kuti chirwere chiri kukonzeresa chibagira chiri kukonzeresa chirwere chinderiti asi iye zvino zvava kuzotorwa nenguva diki diki saka zvinotibatsira pakuchinjawo mishonga yatinge tichishandisa mamwe eequipment yacho inobva yataura kuti shandisai mushonga wakati
munemwe unyaya munyaya dzezveutano nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere checovid-19 izvo zvakasiya vanhu vafa nechirwere ichivave zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi mana nevashanu kana kuti 4745 vanhu zviuru zvishanu nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvo zvakasiya vanhu vabatwa nacho kubva zvachatanga vava zana rezviuru nemakumi manomwe nezvinomwe nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe kana kuti 177,690 kusvika mukupera kwezuva nezuro vanhu mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi masere nemazana mapfumbamwe negumi nevanomwe kana kuti 3,980,917 vakanga vabayiwa nhomba yecovid-19 yekutanga vabayiwa nhomba mbiri vakange vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nezvisere nemazana matanhatu nemakumi matatu nevasere kana kuti 2,998,638 huwandu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba yecovid-19 kana kuti zvikama kumatanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kuparara kwechirwere ichi munyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
sangano reMDC Alliance rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvikuru avo vari kunze kwenyika kuti vape pfungwa dzavo pamusoro pemitemo inobata zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika svondo rapera MDC Alliance yakaita musangano wekutanga padandemutande uyo vanoona nezvenyaya dzezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika mubato reMDC Alliance vaClifford Fachayo vanoti wakafamba zvakanaka vachiti vazhinji vakanyura vachipa pfungwa dzavo vashwachayo vanoti bato ravo richaita zveumwe musangano nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nemusi wemugovera uno kuti varambe vachipihwa pfungwa dzakawanda pamusoro pekuumbwa kwegwaro rebato ravo rinobata zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika kana kuti diaspora policy
musangano wedu wokutanga nevana veZimbabwe vanogara kunze kwenyika wokuparura hwaro hwekuva tine yatinoti diaspora policy wakafamba zvakanaka vanhu vazhinji vakafarira chirongwa ichocho nekuti taiparura ratinoti questionnaire kana kuti gwaromubvunzo rinonga richiita survey kuda kunzwa kuti vana veZimbabwe vanogara kunze kwenyika vanoda kuti polisi yavo inge yakamira sei gwaro rinonga richitaura kuti izvi zvichange zviri papa zvichange zviri papa rinenge rakamira sei saka takava nenguva yakakosha nguva yekutsanangurirana nguva yekukurukura nekunzwawo pfungwa dzavo kuti gwaro rinofanira kunge rakamira sei asi ndingati muchidimbu musangano uyu wakaunza zvinhu zvekuti tichange tine gwaro rakasimba gwaro rinoita kuti vana vaZimbabwe nevari kunze kwenyika zvinhu zvinge zvichifamba zvakanaka saka semusangano isu tinoti iri gwaro iri richaita kuti tive tine hwaro hwakanaka hwekushandidzana nekuva negwara rakanaka kuti vana vaZimbabwe vari kunze kwenyika zvinhu zvavo zvichafamba zvakanaka zvichafambiswa sei vachibatsirika zvakanaka muZimbabwe itsva ichauya ichitungamirirwa naPresident Nelson Chamisa
munoda kuti vanhu vaita sei negwaro iri vafachayo
vanhu vese vanokurudzirwa kuti vange vachinyora kana vachizadzikisa gwaro iri ratakaiparura ratinoti questionnaire survey iri kuitika yatiri kuisa kwese kwese ndinofunga vazhinji vasangana negwaro iri ngavarisa dzikise varitumire nedzoke kuti tiwane kuti tinzwe kuti vana vezimbabwe vari kuti chii asi ticharamba tichiita musangano dzakadai masvondo ese umwe musangano tiri kuita musi wemugovera tichikurukura nenyaya iyoyo zvakare nenguva dza 3 masikati nguva yekuzimbabwe
saka zvinobuda mukwesheni iyi zvichashandiswa rini uyezve zvichashandiswa papi uye zvichashandiswa sei
sezvandataura kuti tiri kuumba gwaro ratinoti diaspora policy saka kwesheni iyi kana kuti gwaro mbvunzo iyi riri kushanda basa rekuunganidza pfungwa dzevanhu isurvey yatinoda kunzwa kuti vanhu vanoti chii nekuti policy yedu iyi iri people driven zvinofanira kubva kuvanhu pfungwa dzinofanira kubva kuvanhu tizive kuti vanhu vacho vari kudiaspora vanombodei vanoda kuti zvinhu zvinge zvakamira sei pamapazi pazi atakaona kuti aya ndovakakosha kuti titaure tibvunze vanhu nemamwewo ekuti vanhu vanokwanisa kungonyora kuti aiwa apa toda kuti zvifambe zvakadai saka inyaya yekunyora policy inyaya yekuva tine policy yekudiaspora kuti zvinhu zvinofamba sei ikoko saka ndogwaro ratiri kugadzira asi tiri kugadzira kuburikidza nekunzwa pfungwa dzevanhu nekushandisa pfungwa dzevanhu kuti aiwa izvi zvinhu izvi ndezvevanhu isu tiri musangano wevanhu hatisi musangano unongomuka uchiti puche puche aiwa tiri musangano wevanhu saka zvinhu zvedu zvese zvatinoita tinofanira kunzwa kuti vana vezimbabwe vari kuti chii maringe neutungamiriri kana nemagwaro avo ekuti nyika ifambire mberi zvakanaka saka ndozvatiri kuita saka kwesheni iyi riri kutenderera gwaro mbvunzo iri kutenderera kuti vataure pfungwa dzavo imomo asi basa ratotanga kuti tive tine gwaro iroro totarisira kuti zvichafamba zvakanaka iwo mwedzi watiri uno waDisemba nemwedzi uri kutevera wandirawo zvinhu zvinge zvichitofamba kuti gwaro ringe richiitwa nechimbi chimbi tigadzire zimbabwe itsva yakanaka inotungamirwa napurezidendi Nelson Chamisa
avo vange vari vanoona nezvenyaya dzezvezvifarwa zvezimbabwe zvinogara kunze kwenyika mubato reMDC Alliance vaClifford Fachayo vari parunhare kuHarare nestudio 7 tarisa zviri mumapepa nhau anhasi vachinyora padandemutande ravo Zimbabwe Prisons and Correctional Services yazivisa kuti vasungwa vanoita 206 vari pakati pekunyora bvunzo dzegrade 7 O level neA level vachiti dzidzo ikodzero dzavanhu vose vachinyoravo patwitter pavo bato rinopikisa reMDCT rinotungamirwa navadouglas monzora razivisa kuti zviri kutenderera padandemutande zvekuti sachigaro webato iri vamorgan komichi vasiyana nebato iri ndezvemanyepo newsday rinoti pave nokusagadzikana mukomishini yenational peace and reconciliation commission zvichitevera kubviswa kweumwe komishina anofungidzirwa kuti anotsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakonstantino chiwenga mberi kwavamunangagwa yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
mangwanani mangwanani mangwana akanaka zvokwadi ndinotaura pano ndevamafuta vari pabloemfontein apo muno musouth africa vakamhanyiswa kumusha nokuda kwoutongo usakarurama hunokodzere zhara munyika nhasi uno tiri kuona kuti bato redu remdc alliance riri kumira nemakumbo maviri mdct iri kuparadza kuparadza bato iro riri nhasi tonzwa zvekuti votukana 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 vosungisana zvinotaura kuti zvinhu zvavo zvaanoita ndezverima hazvina chiedzo hazvina mwari mukati asi takambozviona izvo zvekuti munhu unondosvike pamunhu wakaberekwa nemumwe munhu kwakutoti zita rako rafanana nezita rangu uri wangu iwe uchindotora vanhu vari muparamendi zvinotsverudza zvemuri kuita varume imi varume imi taatichiti haiwa vanhu vakadzidza totoroti hai hapana kudzidza kuripo tinofa tichisekwa nenyika nokuda kwokudofo husina nebasa hutinoitiswa uku
pa studio 7 apo chokwadi chaizvo munoita nyaya yekusarudza vanhu rekutaura pa studio 7 apo vedwe aiwa musadaro aiwa toda kungotenda nekuti munoti panhau dzechokwadi ngatizvibatei mukati meholiday umo vana vadiki musani wedoro muchisaziye zvamusingaziye zvamunoita dzokerai kumusha kuvabereki kana muine mari munoona vabereki tiri kuchema chokwadi vakafa avo tiri kuvachema nezita rajesu vazorore murugare vadehwa mavhinga toda kungo tiri kuchema nemhuri yekwamavhinga tsinda ndiri kumhondoro kwane usu kwamashiri mai mashiri
Makadi vashamarari vestudio 7 sarangu ndinonzi Kuzman Prince ndiri kusouth africa kubinoni ndinoti Christmas yegore rino ichange ichirwadza nekuda kwecovid-19 tisakwanise kuti tiungane hama neshamwari tiri pamwe chete uye isu tiri kunze kwenyika kutodzokera kuzimbabwe kunenge kwakatooma nyaya yekuti tenge tisina kubayiwa saka Christmas nenyu yegore rino zvisange zvichirwadza ndatenda hangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeamerica
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neCuba. Zvichitevera kuratidzira kune mutsindo kwekukurudzira utongi hwejekerere munyika yeCuba musi wa11 Chikumi, vanhu vakaronga kuratidzira kechipiri musi wa15 Mbudzi. Asi hurumende yeCuba yakarambidza kuratidzira uku, uye mapurisa akatorambidzawo, uye mapurisa akatokomba dzimba dzevamwe vanhu vaironga kuratidzira uku. Vanhu makumi masere nevanomwe vakasungwa uye vamwe gumi nemumwe chete vachiri muusungwa pari zvino. Aitungamira kuratidzira uku uye ari munyori ane mukurumbira munyika iyi, Junia Garcia Aguilera, akamanikidzwa kuenda muupoteri kuSpain. Nekuda kwekumbunyikidza vanhu vairatidzira murunyararo ava, hurumende yeAmerica kuburikidza nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika yakatemera zvirango zvekufamba kune vanhu gumi nemumwe chete vari muhurumende yeCuba. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rakaita izvi kuburikidza nemitemo inopa mutungamiri wenyika yeAmerica masimba kana kuti Presidential Proclamation 5377 inorambidza vakuru vakuru vehurumende yeCuba nevanoishandira kupinda muAmerica. Vakatemerwa zvirango ava vanosanganisira vakuru mubazi rezvekusora uye vemauto eRevolutionary Armed Forces. Mumazuva mashoma kuratidzira kwainge kwarongwa musi wa15 Mbudzi kusati kwaitwa, hurumende yeCuba yaimbunyikidzawo vatori venhau nevanopikisa kudzimba dzavo uye kutorera marezinesi vatori venhau nechinangwa chekukanganisa kodzero dzavo. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vanoti vanhu vakatemerwa zvirango ndivo vanga vari pamberi mukutyora kodzero dzevanhu. VaBlinken vanotiwo zvirango zvekufamba izvi zvinofambisa mberi chinangwa cheAmerica chekutsigira vanhu vemuCuba vari kurwira kodzero dzavo uye kuranga vose vari muhurumende nevanoibatsira kutyora kodzero dzevanhu. VaBlinken vanotiwo America icharamba ichishandisa zvose zvainokwanisa zvisingasanganisiri hondo zvakafanana nezvirango zveupfumi kuti Cuba isinungure vari muusungwa uye kupa vanhu kodzero dzavo dzekuratidzira murunyararo. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neCuba. Maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vaimbova mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vanoramba mashoko ekuti vakashandisa zvisiri pamutemo mari yesangano iri. bato re MDC Alliance rinoti riri kuita umwe zvemusangano padande mutande nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti vape pfungwa dzavo pamitemo emabatiro avanoitwa kana kuti diaspora policy. Hurumende inokurudzira veruzhinji kuti vashandise mishonga inorwisa utachiona hwakasiyana-siyana nenzira yavanenge vanyorerwa nana chiremba. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.